Vara maposa mwane raundi kuti naisha zaitwa ni operation dudule asina kuitika vanga vachangotora pfungwa dzekuti local politics the ANC dziri kusapota zvakaitwa na MEC Poppy na Dr. Poppy asi pamusoro pekuti operation dudule vanowanza kushandisa violence saka monera angu ndekuti Vara Maphosa vamanikidzwa kuti vadavire vachitaurawo kuti izvi zviri kuitika zvakaipa asi munongoona kuti nemutauriro wavo havasi kuda zvekare kuti vati zvakaitwa naDr. Poppy ndo zvatangisa izvi tadaro nyaya hombe iripo ndekuti Vara Maphosa vanofanira kuti vagare pasi nemacounterparts avo ekuZimbabwe kwete vamunanga kwachete asi pamwe chete navachamisa vagare pasi vadiscuss vaone kuti nyaya yekutambura kwevanhu vekuZimbabwe ingagadziriswa sei nekuti izvozvo zvikasagadziriswa vanhu vazhinji vacharamba vachibuda munyika vachienda kuSouth Africa
Vara Maphosa vataurawo zvekare kuti vanhu vemuSouth Africa havavengi vabva kure asi vanodovatambira munoona sekuti mashoko ane chokwadi
ichocho ichokwadi maSouth Africans nemaZimbabweans takagara tiri vanhu vanodyidzana chandinoona kunge idambudziko huru ndechekuti dambudziko riri kuuya kwatingati kumalow income areas vane mari maSouth Africans nemaZimbabweans iko zvino vakagarisana kunzvimbo dzevanhu vane mari hatisi kuvaona vachirwisana dambudziko chairo rinobva pakuti vanhu vasina mari vari kumanikidzwa kuti varwisirane maresources mashoma shoma ndo pandinoona pane dambudziko ipapo nekuti munhu ane mari akaenda kuSouth Africa iko zvino achinogara kunzvimbo dzakaita sana Sandton achinogara kunana Blueback kuCape Town kupi kupi achizvityira mari dzake in fact tinoziva wani kuti vakuru vedu vehurumende vekuZimbabwe vane mari varimo mumahospital eSouth Africa varimo vari kurapwa ikoko nemhuri dzavo vana vavo variko kumayunivhesiti ekuSouth Africa kunana Rhodes kunana Cape Town variko vari kudzidza ikoko hatisi kuona na bongozozo. Bongozozo tinoriona muma neighborhoods ekuti ma resources mashoma. Hurumende yeSouth Africa isikuitirawo vanhu vayo vari kutambura zvakakwana. Isiwo vedu vari kutambura voendawo kwavanokwanisa kugara, kwavanokwanisa kuafford ndeikoko kune ma resources mashoma. Saka vanhu vanotanga kurwisana. Zvoita kunge pane animosity asi even ikoko vanhu vegarisana nekuti maZimbabweans anorenda kubva kumaSouth Africans zvekare. Asi kana yava nyaya yema resources mabasa, zvipatara, ndokwaunoona panoita tension. Ende zvinobva zvoita kunge hurumende dzikasazvigadzirisa zvazvinoita ndezvekuti zvinoratidza kuti vanhu vatema varombo vanopedzisira vava kutreatwa sevanhu vasiri vanhu chaivo chaivo mumamedia nemumwe makadaro daro nekuti root cause chaivo chaivo zviri kukonzeresa zvinenge zvisiri kudiscuswa kunzi aiwa vanhu havavengani chiri kunetsa ndechekuti maresources mashoma vane mari vakagarisana nekuti havana need yekurwira maresources vasina mari ndo vari kutambura saka hurumende dai dzagadzirisa upenyu kuitira kuti ivo vasina mari muSouth Africa zvinhu zvivanakirewo vasina mari kuZimbabwe zvinhu zvivanakirewo
masvoto maviri apfuura takaona rimwe gurukota rehurumende yeSouth Africa richitaura pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe zvinhu zvinofanira kugadziriswa zvematongero enyika zveupfumi hwenyika tikazoona zvekare nyaya yamataura iyi yaDr. Dimpopo ava imi hamufungi here kuti South Africa pamwe yava namamwe maonero eukama hwayo neZimbabwe munofunga kuti South Africa pane zvaiyoda kuchinja here paukama hwayo neZimbabwe
ndinoti dai Dr. Poppy vasina kuita zvavakaita zvatangisa kutauruka kwenyaya idzi papublic forum ndinoona kunge South Africa yairamba ichingoita zvayaita makore zvekungouya kuZimbabwe vonwatidzavo vosekererana vodzokera asi kuburikidza nezvakaitwa naDr. Poppy nyaya iyi yava pajekere Baba fanira kuigadzirisa. Ndaona kuti vanhu vazhinji Dr. Popipo vanga vachitaura nevabati venhau vanga vachibvunzwa kunzi saka imi hurumende yenyu kana maenda kuZimbabwe uko zvii zvamunotaura kana maenda kuZimbabwe kusi tisingakoneni chibatana muchitaura navachamisa nevamwe veopposition sei muchingotaura nevanhu vezanu. Saka ipapo ndakaona Dr. Popipo achikakama ndaona zvevara Maposa achikakama. Saka chakanakira South Africa ndechekuti idemokrasi. Saka vabati venhau ikoko vacharamba vachivapusha zvekuti South Africa kuti ichati yo ita lip service kuZimbabwe yo zoka kumba yoti achataura nevamwe vedu operation dudula yoti kavana vanoti imhaka dzenyu vanhu vakafa. Saka uvo vakuru veku South Africa vanenge vasingati izvozvo. Saka ndirikuona kunge kuburikidza nezvakaitwa naDr. Popi iko zvinova chenyetso kumanikidzwa kugadzisa nyaya chaizvo.